taenda kumatare makuru High Court kunoende kwatakafaila application iyi. So tasvika kuyako tatambirwa zvakanaka kwakupinzwa mudare ra Justice Chigumba. So Justice Chigumba vati nyaya iyi inyaya ye yakakosha, iri complicated and inoaffecta mitemo yakati wandei. Saka inini handisoda kuti mungoita naro panapa, ndirikuziva kuti mauya muri ready kuita naro. Ndoda kuti mufaile anonzi maheads of arguments anonyatsosamarisa kuti zvimanganga acho chii. So tanzi tifaire isusu maheads of arguments nhasi na 4 o'clock. Hurumende yozofaira maheads of arguments mangwana na 4 o'clock. Pochizoitwa hondo yenjere nekutaura muna 9:30 musi wechitatu. So saka nyaya yapostponwa kusvika chitatu kuti malawyers afaile anonzi maheads of arguments. Maheads of arguments ndo gwaro rehungwaru neushasha hunongozvitsetsenudza nyaya kuti nyaya inomira so. Ndouye matinoisa kuti convention yakadai yakamira so, kesi yakambotongwa kuengland yakamira yakadai so, kesi yakambotongwa kuamerica yakamira yakadai so. Saka ini pari zvino ndatofaira maheads angu ndamirira kutambira yevamwe nekuzopinda mudare musi wechitatu.
Asi mafara here nedanho ratorwa iri, sezvo manga muchimbotika muruda kuti nyaya inzwikwe nechimbi-chimbi?
Ehe, ndafara kuti dare ratokodzesa nyaya idzi, because tinofanira kucreata president yekuti zano itye matare.
Ndanani vari kumirira hurumende apa, mungaziva here vabiti?
Kune vanonzi vamagadura vatumwa naPrince Machaya, Attorney General weZimbabwe.
Ko vabiti, tichitarisawo dzimwe nyaya dziri kuitika, tiri kunzwa kuti musangano wamava muchida kuita iwo kuwhite city warambidzwa nemapurisa. Munoti kudii nemashoko aya?
Zvinongoreva kuti zano PF yakumwa musombodhiya kana kuti nyaope kana kuti bhurongo kana kuti kazed kana kuti kamuzepete. Vari kuti vatibhanira musangano wedu nenyaya yekuti izvo kune vanhu vari kunyora pasocial media kuti tinoda kuzopisa chakati nekuzobhena chakati. Firstly, isu hatinei neizvozvo, we have nothing to do with that. Secondly, social media makuwa, pasocial media panongonyorwa. So since when is policing, since when is basa richipurisa radependa nesocial media?